kuchigera kugogo mitsigwe tenko magistrea nagarenda gatanga ndibirekitsikendisindo bandaka zinyake tinda magitare zvizere ndashana nkoma pomangirire
vabereki vakati kudi mukoma nachitanga kudonza waya nekukakata kakata kudai
zvakambotanga zvinhu ndaro vakashaya havo ndiigiredi sirianisire mubiki mutendero ndovanga varite ko zvaitova kunyeta ndai ndikangoneka ndakabata zitare ndaigona vatichafa ati hazvina kundinetsa saka ndaiti vakanditorera zita rangu vakavepa ndaibva ndabata huku dzavo ndonotenga hukuti zitar rangu vakagumisira vakunga yabati mazitara aika huku dzedu dzopera kana
bosindi vanenge ndururana ko muchaunga uku iri kutambirwa sei nemhanzi yamuruzorova
sofa pane song inonzi kuchena kwangu kuchena kwangu ndo song yangu yanyanya kupinda muvanhu zvakanyanya yanga iri kudzidzisa vari vabereki vangu ya iyoyo yati fambei muvanhu
kunga muri kusenza inyuwa muri kusangana nawo ndeapi
ya matambudziko aripo zvezvi kange uri muindi mudiki nichakutanga kunenge takakuomera chaizvo chifaina inenge yakaoma su kutambirwa kunotinga sei kuiita nezvinomagara mudiki mukagara ariko nechemugara chero kaende kamuziki kumaredio stations kuridza kwako kunenge kuchitonesa because vanhu vanenge vachingotora muziki yavo vachitarisana pasi kwagara kune vagara vatoripo kudhande vanenge vachingoridza
ko vanoda kutaura nemi panharembozha apa makasununguka here kukanda nhamba dzenyu
ya namba dzangu ndidzoki dzisina kupomerwa 263-773-865-252
haa mwana goko arova ngaachitisarudzira kamwe chete kaanoda kubuda nako mudariro woza friday kudai tigosara tichiti haa mwana goko haana kumira muzvi
mwana goko zvamai manje ndikangondibudira nechiyo inonzi yambiro yeye hai mushuwa ndinyozva ndanyatsonzwa kuzvisokwadi ndavayambira vanhu
Thank you.
kufadza kukuonai tiri tese kusvika zvanaka hosi zhinji lena tiri zvarwe parata yebrawai adhamu ari mukwedu ini muharari lena tiri zvarwe parata yebrawayo adhamu ari mukwedu ini muharari vana venyu ndovarazana tichitakararamo vana venyu ndovarazana tichitakararamo vaone sei
Bosindi mwana gokwe Peter Mutele mwana masingo James Mutele mwana masingo Mr. Smart Bosilani Epaton Paki Gibson Jipise Vinga Zepatolani Lasika Zonda Bispov Dastanda Mjarazi Muniwa mafanda angu Takenda Jari Nobody but big injini
All right.